chokutanga regai kuti tine urombo wakanyanya kumurekwa Rushwaya. Toita urombo zvekare kuchikamu chezvokutorwa nekuburitswa kwemashoko chavatori venhau nekurasikirwa naSimba Rushwaya. Isusu sesangano reZimbabwe Union of Journalists, chinhu chatibata pamoyo, chatidzimba zvakanyanya kuti tarasikirwa nemumwe wevatori venhau anga ane chido chakanyanya chekuti ange achipa ruzivo rwainaro zvikuru sei kune vechidiki. Zvatirwadza zvakanyanya. Hongu tanga tichiziva kuti anga achidzimbikana, asi mukukurukura kwedu naye tanga tichitarisira kuti munhu anga akukwanisa chatingati isusu on the rebound, kudzoseredzwa, nekuti anenge anga achiteedza zvanga zvichitaurwa nanachiremba padenda regomarara ratanzwa kuti ndiro denda ramutora. Izvozvo zvaita kuti tisare takanaiwa uyezve tisina kana remuromo, nekuti tabvutirwa tisina kutarisira kuti tingabvutirwa Simba panguva ino.
Mungatsanangura Simba semunhu akaita sei mukushanda kwaanga achiita nevamwe vake pamwewo neveruzhinji?
Simba anga ari munhu anga ane chidokwadokwa chakanyanya chekuti ange achisimudzira nharaunda dzatinogara kuburikidza nekuburitswa kwenhau, kuburikidza nenyaya dzaanga achinyora. Munhu anga ari munyoro, anga achishandidzana nevamwe zvakanaka. Kubva kumuziva kwangu hatina patakambonzwa kuti Simba waburana nemunhu, Simba warovana nemunhu, asi tinomuziva ari munhu anga ari munyoro achishandidzana nevamwe zvakanaka.
Pati paya neurongwa here hwekuradzikwa kwake?
Hatisati tawana mashoko akazara, asi tichazenge tichiziva
zvichida manheru ano kuti zvakamira sei kubva kumhuri yekwaRushwaya. Kana tichinge taziva, togona kuzozivisa veruzhinji kuti mariro achazenge akamira sei, zvinoreva kuti vanhu vakaungana kupi uyezve iye achandoradzikwa kupi